Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 4 Nyamavhuvhu 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Inotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dare reSupreme Court nezuro rakabvumidza nhengo 12 dzeCitizens Coalition for Change nevamwe vana kuti vaenderere mberi nekukukwidza kuva nhengo dzedare reParamende kuBulawayo. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch rinoti sarudzo dzichaitwa mwedzi uno dzichange dzisina kurongeka sezvinotarisirwa paCiprose munyaya dzegutsa ruzhinji nejekerere. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvichitevera kubvumidzwa nedare reSupreme Court kuti nhengo 12 dzeCitizens Coalition for Change nevamwe vana kuti vaenderere mberi nekukukwidza kuva nhengo dzedare reParamende kuBulawayo, sangano reCCC rinoti hapana chinokashamadza pamutongo uyu sezvo zvese zvagara zviri pachena. Vakafana kubata chigaro chemutevedzeri womunyori munyaya dzezvesarudzo muCCC, amai Ellen Shiriedenga, vanoti bato reZANU-PF harisati rambokunda musarudzo idzi muguda reBulawayo, naizvozvo riri kuedza kuwana zvigaro muguda iri richipinda muParamende nekuita zvechikwiribidi.
Isusu sebato tinogamuchira kuti ndizvo zvabuda mudare. Asi tiri kutaura kuti zvatiri kuona kuti ZANU-PF iri da kushandisa mitemo kana tiringati matarezvi mhosva kuti vatonge nebackdoor vasina kusarudzwa nevanhu. Mukatarisa zvese zvaitaura mukoti kwatange tiri kumusoona kuti iyo court judgment yacho it was based on makuwa, it was based on hearsay, nemunhu anga asiri munomination court pazuva. Saka ndizvo zvaonekwa kuti ZANU-PF yanga isina nyaya, yangu vanga vachingotambisa nguva yevanhu, vanhu vanga vachida kutonga nebackdoor. Vanoziva kuti ever since the birth of opposition in 2000, since MDC even kwaCCC, ZANU-PF haisati yambowina kana kuBulawayo. Saka ndizvo zvavaona kuti vawane kuti vatonge kuBulawayo vanofanira kupinda nebackdoor. Saka ndasvai chiti tozvigamuchira zvaitika. Is not victory yeCCC but ivictory yevanhu veZimbabwe, ivictory yevanhu veBulawayo kuti vatopuwa mukana wokusarudza vatungamiri vavanoda.
Kana makatarisa mutongo wakabuda nezuro uyu, mungati matare muZimbabwe haana kwaakarerekera here?
Hatingadaro, nokuti panyaya iyi kana muchitarisa mafacts they were clear. Even iyo zeki authority responsible yakataura pajigerere pachena kuti vanhu ava havana kunonoka, yese was processed procedurally. Saka ipapo even if kana majaji acho vane divi ravakaverekera, vaiita sei mutongo wavo? Vangasingakwanisi kuti vapikise zvange zvabuda. And even dai mange muri mucourt maitoona kuti even mafacts anga achitobva kumunhu uyu anga achimirira vanhu vakaapira vachida kudzingana MPZ, vangasingaona vachitoona kuti kwange kusina nyaya.
Chamatarisana nacho ndechipi apa? Moita sei sebato?
Isusu sebato uyakwena yet ende mbrimte imuchiona sebato atina kumbomira kukampena makandidate zedu angari pa ground saka ndiyo ruto itika tuto gazira sarudzu tiruku uya ende mozi wati iyo aisyo nyayoga iruku matare ezu moja kune nyayo madaku candidates nufunga maona kuti we've appealed again to the Supreme Court because tuku uona kuti kuhai kuti mtongo wakabuda mtongo wangeo singa fazi mtongo wangeo singa kukoti ilakana tishi tarisa kuti mama fix edu akamira sei because isusu sebato tuwe taura kuti ayu wabana wakabiridzira waka foja na signature edu hivu mkatarisa mabeka zaacho malogo acha kato siya na i evidence ukuti mkungo itarisa mneto enata ayu kuni ufisina ufamba mwushu saka that's why itaenda ku Supreme Court kuti nyayacho igaziriswe iyo tichanja tumira kuti shunenge jwaka mira sei ende kai we isusu sebato takati kune zvinhu zvakawanda zvisingafambi zvakanaka asi tichashandisa mukana yakawanda ma strategies akawanda be it kuenda ku court be it diplomatic offensive be it nyaya yokuti vanhu vava protest kwavanogara in a democratic manner vachitiudza hurumende nema authorities kuti kune zvinhu zvisingafambi zvakanaka saka ndezvimwe zvinhu zvatino zvatirikuita kuti tigadzirise zvinhu kuti toona kutisarudzo dzatirikuenda idzi isarudzo dzinofamba zvakanaka vanhu vopuhwa mukana wekusarudza vatungamiri vavanoda
avo vange vari vakafanira kubata chigaro chemutevedzeri wemunyori munyaya dzezvesarudzo mutriplec amai Elden Shiriedenga vari parunhare kuHarare nestudio 7. Bato rezanupf rinogara richiudza studio 7 kuti haripindiri munyaya dzemumatare. Gwaro rakaburitswa nezuro nesangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch pamusoro pesarudzo dzichaitwa musi wa23 mwedzi uno rinoti sarudzo idzi dzichange dzisina kurongeka sezvinotarisirwa pasi rose munyaya dzegutsa ruzhinji nejekerere. Gwaro iri rinoti hurumende iri kushandisa matare pamwe nemitemo inorambidza vanhu kutaura vakasvinunguka kushishidzira pamwe nemhirizhonga kushungurudza vanopikisa. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaMarufu Mandewere kuti tinzwewo maonero avo.
Ndinoona sekuti gwaro riri kutaura zvechokwadi maringe nezviri kuitika munyika hongu tinongova hedu nekurudziro dziri kuitwa dzekuti mukadini wenyika haadi mhirizhonga nezvimwe asi zviri kuisa pasi pane vanhu nemugare revanhu tikuona mhirizhonga iri kuramba ichiwedzera tikuona vanhu vari kutyidzirwa tikuona kuti zvinhu zvese zvinoitwa kuti pane pane mhirizhonga zviripo pasi pari kugara vanhu.
Tinoona kuti gwaro iri riri kupomera mhosva hurumende nyaya yekushandisa matare mukutsimbirira vanopikisa asi tinoona kuti mutongo wakapiwa nedare reSupreme Court nezuro uri kutsigira bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change zvinosiya papi iyo ongororo yekuti matare ari kushandiswa nehurumende.
Tinotambira zvikuru mutongo uyu wapiwa nedare rehuru reSupreme Court asi chiona pari dare zvero reSupreme Court musume vakarambidza zvekuti vakasikira ngoatimirira semukuru wenyika vachibvumirana nezvakataurwa nehigh court. Izvi zvinogona kupa ureruko nevamwe vanhu kuti vafunge kuti matare ari kuseenzeswa nehurumende kuti ibvise vamwe vanokukwisa. Vanhu vanobvumirwa kunge vari mumaonero avo nekufunga kwakadaro nekuti vanenge vachiona zviri kuitika ende zvakare sikutsetiyare nemutongo uyu hai koti idare kaizvarapeka mutongo wekuti vanhu vachakutisa pane maonero evamwe kuti zvakadzia parumbe zvakambobvumirwa izvozvo zvakaitwa nedare rehai koti. Handingati hangu ndiite gweta kunditi matare akabatwa kana kuti ari kumbudikidzwa asi tinoti vamwe ndomafungirano zvoita vamwe vanhu vachiona zvinenge zvichiitika ende vanhu vane kodzero yavo yekufungira nekuona nekuongorora maitiro anoita matare mukutonga mhosva dzavo.
Tirikuona hurumende irikukurudzirwa kuti igadzirise zvinhu sarudzo dzisati dzaitwa. Munoona here zvichiitika izvi? Tichiona kwasara mazuva ari pasi pemakumi maviri.
Kutaura chokwadi, namba hatisina tatova muelection. Election yatosvika. Handioni pane yandingati pachingu political will kana kuti hurumende kana kuti bato riri kutonga ringe richida kuti rigadzirise zvinhu zvekuitika panguva ino nenguva duku duku iripo. Gare gare muchingangarira mashoko kunze vati vari kuyera vachiri muhurumende mashoko ehurumende iri kutonga nderekuti havanga ine zvinhu zvinoita kuti vabude mumasimba. Handioni zvangu hurumende ichikwanisa kugadzirisa zvinhu zvingava iri kuitika nezviri kuitika.
Gweta rinowira kodzero dzevanhu vamarufu mandewere vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Jonga abatawo nhengo yeZANUPF vaKenneth Mandaza kuti tinzwewo maonero avo pamusoro pegwaro iri.
Isu maonero edu ndekuti sarudzo dzekuita musi wa23 August itaitwa munyararo zvichiteera mafambiro ari kuita makampeini nerunyararo rwenyika rezvino. Kune vavo vanenge vachiona maonero akasiyana naatiri kuita kuti vange vachigara munyika ipi, nekuti pane zvino tichikwanisa mumashureko memamwe maelections akadaita munyika pari zvino mune runyararo makambeinzi ari kufamba zvakarurama. Vakuru vemakwato akasiyana siyana vari kukurudzira nyengo dzavo kuti dzisave dzinowanikwa dzichikonzera mbongozozo munzvimbo dzavanenge vachikampeina. Naizvozvo tirikutarisira kuti mazuva anoteera kusvika tasvika musi wa23 August ticharamba tiri murunyararo, uyezve ishuviro yedu yekuti tirambe tichiita maitiro akaita kusvika pari nhasi. Hongu pamanguva paine vamwewo vanowanikwa vachikonzera zvichiri kutarisirwa, ivavo inhugu dzinofanirwa kunge dzichiterwa nemapurisa dzichibatwa ikore zvino. Tikati nyika yese jikerere makambeini ari kufamba zvakanaka.
Kompanya yekunzi hurumende haisi kuteera mitemo kana bumbiro remitemo munoti?
Zimbabwe ine mitemo yainoteera yakagadzirira kuti maelections anoitwa muno muzimbabwe anga achiteedzera. Tine electoral act yedu yezimbabwe, tine constitution yedu yezimbabwe, tinoteera zvakare mitemo yakaiswa nesadar pamwe chete neeu nemamwe maguidelines akaiswa neUnited Nations. Ese iwayo ndo anotedzwa nevheki nenyika yese kuti tiwane maelections edu kuti afambe zvakanaka. Takaona vamwe vakauya munyika vakataura kuti iwo maelections pari zvino emuzimbabwe ari kufambiswa nenzira dzakanaka.
Avo vange vari nhengo yeZANUPF vaKenneth Mandaza vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Chikwata chekuZimbabwe chevechidiki makumi maviri nevaviri nevadzidzisi vavo vatatu vanobva kuzvikoro zvakasiyana siyana muzvidzidzo zverobotics vari muno muAmerica kwesvondo rino rese kuti vaone nekudzidza zvine chekuita nezvavari kudzidzira zvemakombiyuta nemarobots. Ngatinzwei mukuru wesangano riri kuronga ungano iyi reWafamba Wapota Muzvare Shingirai Mangwiro vachitaura naEvans Zvininga weStudio 7.
Tine vana vanoita 22 makumi maviri nemaviri nevadzidzisi vavo vatatu vakabva kuZimbabwe musi wa30 July vari kuno kukwevhiki rino rese vanodzokera kuZimbabwe musi wesvondo musi wa6 July. So tinawe ndi tanga tine to yedu yemuAmerica tichivaendesa kunzvimbo dzakasiyana siyana vachinoona vachidzidza nezvesainzi nezve marobots kuti anoshanda sei mukurarama kwedu kwatinoita.
Sei makafunga zvakanaka kuti vana vane zvidzidzo zvavainazvo vatendererewo vachiona zviri kuno kuAmerica?
Takaona zvakakodzera nekuti nekuri kuenda zvinhu, you know, nenyaya dzana AI technology iyo marobotics iyo zvinhu zvakungoshandiswa mukurarama kwedu, and sekutendera kwatanga tichingoita mitsungo dzakasiyana siyana, vana vanga vachiona kuti marobots zvinhu zvakutoshandiswa zvichitotora nzvimbo dzanga dzichiitwa mabasa nevanhu, zvichishandiswa nemarobots kuti basa ringe richiitwa nekukurumidza vachisevha mari. So zvinhu zvakakoshawo seZimbabwe, vamwe vachona vana vachiri vana vadiki vanenge vachitoonawo kutoti kunyika kwedu pane umwe ari kutogadzirawo zvake tumarobots twake nemaapps ake ari kugadzira eagriculture, umwe ane tumaapps twake twemakombi zvetransportation. Saka zvinenge zvichivabatsira kuti vadzidzewo zviri kuitwa kuno kuAmerica kuti vazokwanisa kunge vachi sesemo varimo future yedu yeZimbabwe, vanenge vachikwanisa kuzenge vachibatsira nyika yetu iendelee.
Topedzisira nekutarisa kuungana kuri kuitwa kumuzinda weZimbabwe kuembassy, zvinenge zvichifamba sei, vari kukokwa ndevapi, nguvai?
Tinenge tichiona ambasada achifamba, vana vanenge vachiita mapresentations avo. So wiki rino rapera tingangokupai muchidimbo, musi wemuvhuro takaenda kune chikoro chiri kuBaltimore chinonzi Latin Boys School of Maryland. Kune chikwatawo chinosiita makwikwi iwayo emarobots. Saka vaionesana marobots avo avanenge vachiita mumakwikwi avanenge vachisangana. And then ndavatazoenda kunonzi iFly kwavakanoita STEM immersion, vachidzidzawo zvesainzi dzekubhururuka nespeed. And then musi weTuesday takaenda kuNASA kuGoddard Space Center, vakazonge vachipedzisa zuva ravo kuUniversity of Maryland Robotics Center kwavakadzidzazve marobots nekushanda kwavo mukurarama kwedu. NeZuro ndopatakazoenda kuAmazon nekuTesla, vakange vachikwira mota dzeTesla vachidzidziswa kuti dzinoshanda sei. And kuTesla kwakavanakidza zvisingaite because vaidzidziswawo kushanda kwemota dzinoshanda nemagetsi. Chinova ndicho imwe technology iri kushandiswa zvakanyanyisa mazuva ano.
Avo vanga vari mukuru wesangano rewafamba wapota Muzvare Shingirai Mangwiro vari parunhare naEvans Zvinyinga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Vachinyora padandemutande ravo, mapurisa eZimbabwe Republic Police anoti vasunga vanhu vaviri zvichitevera kuurawa kwemutsigiri weCCC Tinashe Chitsunge, uyo akatemwa nedombo achiedza kutiza vanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANUPF kuRiverside muGlen Norah. Newsday rinoti mapurisa akasunga vana vechikoro gumi nevapfumbamwe pachikoro cheCorridor of Hope College kuDzivarese kwaExtension kwavakange vane vhuzu pati. MuNewsday makare, mudzimai wevaimbova gurukota rezvemari vaChristopher Kuruneri neZuro vakanyorerwa gwaro rekusungwa nemapurisa ekuConcession mushure mekutadza kwavo kuenda kudare redzimhosva. Amai Baidamwoyo Kuruneri vakasungirwa mhosva yokuvharidzira mapurisa kuti vaferefete mhosva yekupiwa kwemombe kupurazi ravo muMashonaland Central. Makorokoza matatu anonzi akauraya umwe wavo kushamva nemusi wesvondo vachikakavadzana pamusoro pegoridhe. Mapurisa kushamva anoti pari zvino abata munhu mumwe chete pavatatu vanofungidzirwa kuti vakaponda munhu uyu. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Mangwanana akanaka vateereri nevashamarari veStudio 7. Ini ndine kugunun'una pamusoro pemalaisensi eZimbabwe aya. Ari kunzidzo laisensi reZimbabwe raakuexpire. Driver's license reZimbabwe raakuexpire. driver's license rakango fanana no ne degree I degree randenge ndatura ko ma degree ema dokotera ano expire here ma degree mamwe esarvichiwa ano expire here tibatsirei wo kwakuda kungodyirwa mari chete because driver's license ndo degree rangu wo saka rifandiri ku expire.
Hey, makadiko washamararo studio 7 usanganisira vatereri handina hangu nyaya yakati kurei yanoda kutaura nezvayo asi ndada kutaurawo mune mupurisa uyu aitsigira risununguko munyika kuti zvinhu zvifambe zvakanaka anzi Mr. Matso uyu vakunzi ari kushaita sumuzikanwa zvekufamba sei ndada kungokumbira hurumende yezvanhu kuti zvaari kuita izvi kana takuadzorerawo mangwana anozofara nazvo here anoridza mhururero achipara nezvaari kuita zvoshungurudza smacitizens ezimbabwe ndada kungokumbirawo kuti mupurisa uyu adzokerewo pabasa ashandewo nekuti vanhu vanoita zvakanoona zvakasiyana siyana saka munhu anganzi iweona zvinofanana nezvedu aiwa zvizirizvo ndiwo mashoko angu chete aya andingangotaurawo pamberi pechi pehurumende iri kutonga
masora sei pastudio 7 aisiri indiraiti zvangu ndandingangopira kuyambiro kuna vaka vaponda munhu avo kutobikishiwa kubikirwa sadza kuenda kunoponda munhu andiri mukadzi wacho aitosiya benzi rinoita kuponda munhu seiro rakapatanura bepa revo retiri kusipa roriro
zvakao mama dzangu tatotanga kuuraya nazvo shuwa tichishandiswa hevakomana zvakaomazvo kuti hama murara murugare munyaradzwe namwari mwari chete ndaanotinyaradza shanduko zvaichauya asi zvakaoma tiringa tapera ruzhinji zvishuwa chimaine tariro matiri kusii nokurasikirwa nehama zvinokosha kungorasikirwa nehama imwe chete iyoyo tochema tese zvishuwa nemurambi vachiopeka
makadiko makadiko vashamarari vestudio 7 makadiko kumatima namose kwamuriko ini ndinoshayiwa kuti vanourayire vanhu izvozvo tarisa uyo aurawa kuglonview ndoshayiwa kuti vanourayire vanhu umwe noumwe ane maonero ake nyika ikava nemuono hwani nyika ingaindi mberi saka umwe noumwe ane maonero ake munhu aona maonero ake kana akavava kuurawa zvava kureva chii zimbabwe yachona ivai kudzvanyirire vanhu vava kutohla kutokambena chero kubuda pachena kuti utaure pozisheni yauri nebato rauri bvoze zvangova zvinhu zvokuuraya nezvozvo muchavona hasungu unongonzi haana mhosva unongofungidzibwa fungidzibwa zimbabwe yacho yachisirifei
vaneru vaneru pastudio 7 apo maswera sei zvekutaura zvangu ndiri kumbari inini ndiri wari dinenyaya iri kuitika mapolitical violences ari kuramba achiitika muno muzimbabwe handizivi kuti masoja nemapurisa ari kusaidhi kwe anochengetedza zano kana tanofanira kuchengetedza macitizens because why is if achinzi pakaitwa violence vanhu vetripc maopposition parties yese vachirohwa vachiurayiwa iye vanoramba vakanyarara ende tripc mungada kuti mutiratidzire moreo saka handizinyatsoziva kuti zviri kufamba sei uye danho ringatorwa chaivo tikaata kupinda muroad kuratidzira masoja ndopootaridza kuti vanobuda korwava saka toita sei tatambura chivanazvo
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika musatuka vamwe itai maaudhio enyu mapfupi chirungu ngachiite chishoma uye taurai ndezvi riri pamusoro
apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa 23 nyamavhuvhu Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru
kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi teererai Studio 7 nguva dza 7 manheru uye 6 mangwanani endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchida kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica.
Gore rino igore rinocherechedza makore makumi maviri nemashanu kubva zvakanyoreranwa chibvumirano chekutanga cheInternational Religious Freedom Act, icho chinobvumidza kuita zvechitendero pasina kumbunyikidzwa. Vakadaro vanomirira nyaya dzechitendero mudare reCongress, Ambassador Rashid Hussein, vachiudza dare muchapupu wavachangobva kutura kudare iri. Ofisi inomirira zvechitendero mubazi rekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika, reState Department International Religious Freedom Office, rinoti kushanda mukuchengetedza rusununguko rwechitendero ibasa rinokosha munorondo yeAmerica sezvinodiwa nebumbiro remutemo, uye ibasa rine chekuita nezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika. Mumakore achangobva kupfuura, makereke emudzimba ange achidzvinyirirwa zvikuru nevebato reChinese Communist Party, izvo zvakaita kuti makereke akawanda ane mukurumbira avharwe. Chechi yeShenzhen, iyo yakavambwa muna 2012, yakanga isina kunyoreswa nehurumende, nekudaro yakange isiri pamutemo. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti nengo dzemakereke dzaishungurudzwa nevakuru vehurumende, uye misangano yemachechi yaigara ichivhiringidzwa nemapurisa. Nengo dzehurumende dzaigara dzichida kuvhara chimwe chikoro chechitendero change chichifambiswa muchivande. Mushure mekuramba vachishungurudzwa, nengo dzechechi iyi dzakavhota kuti ibve muChina. Nengo zhinji dzakawanikwa dzichibva munyika iyi kupera kwegore ra2019 uye kutanga kwegore ra2020. Kereke yeShenzhen yakatanga rwendo rwayo rwerusununguko nekutanga kutizira kuchitsuwa cheSouth Korea cheJeonju, sezvo vainge vaine tariro shoma yekuwana upoteri. Nengo dzekereke idzi dzakatiza zvakare dzakananga kuThailand, asi pamusoro pekutya kuti vatenderi ava vangangodzorerwa nechisimba kunyika yeChina mushure mekusungwa nekuda kwekugara nguva refu zvisiri pamutemo, sezvo magwaro avo emavhiza ekugara muThailand ange apfurikidza mazuva avakapiwa ari pamutemo. Mapoka anorwira kodzero dzevanhu, masangano anoshanda akazvimirira, uye ofisi inomirira vechitendero yeOffice for Religious Freedom yakatsigira kusunungurwa kwevatendi ava vekuChina. Vakatsanangura Ambassador Rashid Hussein vachitizve bazi ravo rakabatana neCongress yemuAmerica nemamwe masangano mukurwisa kuti kereke iyi iuye kuAmerica. Ambassador Hussein vanoti nengo dzekereke iyi dzakasvika kuTexas, uko vakatambirwa nemufaro uye vakakwanisa kupembera zororo reEaster. Ambassador Hussein vanotsigira kuti hurumende yeAmerica icharamba yakamira nevechitendero vanombunyikidzwa kodzero dzavo. Aya mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica pamusoro penyaya yezvitendero. Maverengerwa neni Marvelous Mhlanganya, huye ndiri muWashington.
Sezvo nguva yedu yapera, topotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Dare reSupreme Court nezuro rakabvumidza nengo 12 dzeCitizens Coalition for Change nevamwe vana kuti vaenderere mberi nekukwikwidza kuva nhengo dzeparamende kubulawayo. sangano rinorira kodzero vanhu re Human Rights Watch rinoti sarudzo dzichaitwa mwedzi uno dzichange dzisina kurongeka sezvinotarisirwa pasi rose munyaya dzegutsa ruzhinji nejekerere. Ndiri muWashington DC, ndini Tarono Kawande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeEastern Bell.